represent DC.
Mangwanana akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, mukadzi 1, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchironga chedu cha nasi ini dini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizviri mchironga chedu cha nasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura nasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti mobile biometric voter registration phase 1. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro, uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri. Nepenyure Voice of America yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kana kuti ZEC yakazivisa nezuro kuti iri kutanga nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chayo chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota matunhu ose munyika, kana kuti mobile biometric voter registration, icho chichapera musi wa28 mwedzi uno. ZEC yakazivisawo kuti ichaisa nzvimbo dzekunyoresa dzinodarika zviuru zviviri nemazana manomwe mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikamu chepiri chinonzi chichazotanga kubva musi wa11 kubvumbi chichiguma musi wa30 kubvumbi. ZEC inoti ichashandisa mari inoita $8.2 billion yemadhora emunyika kuchirongwa ichi, pamwe nesarudzo dzebi elections dzichaitwa mwedzi unouya. Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti vanotambira chirongwa cheZEC ichi, uye vanokurudzira kuti komisheni iyi inge ichishambadza nzvimbo dziri kunyoreserwa vanhu kuvhota.
Isu tagara tichingokurudzira kuti ZEC irambe ichinyoresa vanhu vanoda kuzoregistra semavoters, nokuti zuva nezuva pane anenge achisvitsa makore 18. Saka chinhu chakangonaka kuti munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota nguva nenguva. Uyezve chive chirongwa cheZEC chekuti nguva nenguva vanenge vachishambadza nzvimbo dzokunyoresa idzi, vachitaurira vanhu avo vatena 18 kuti mukana uripo zuva nezuva wokuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Saka tinotambira hedu shoko iroro kuti phase 1 yatanga, asi tichingokurudzira ZEC kuti ngaingoramba ichinyoresa vanhu sevavhoti nguva nenguva, tichangomirira kuzoita iyo mobile voter registration blitz aya.
Icho chirongwa chekunyoresa kuvhota chakakosha zvakadii kuvana veZimbabwe vaMakoni?
Kunyoresa kuvhota kwakatikoshera nokuti ndiyo nzira chete iri mubumbiriro renyika yeZimbabwe yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda. Takasazvisarudzira vatungamiri vatinoda, tichazopedzisira takusarudzirwa nevamwe. Medzisiro yacho yava yokuti tinozotungamirirwa navatongi vasingagone basa, kana kuti vatongi vasingatevedzere zvido zvevanhu.
Muri kugutsikana here neuwandu hwenzvimbo dzaziviswa neZEC kuti ndo dzichange dzichinyoresera vanhu mamobile sender iwayo?
Kana takatarisa mashoko abva kuZEC ekuti vane masenders anenge achisvika 2700 munyika yese ekunyoresa, panguva ino hatigone kuti namba iyi yakawanda here kana kuti ishoma. Tichitarisa kumashure kwokuti kunyange zvazvo kwanga kune registration centers kumadistrict uko nekumaprovinces, vanhu vashoma vanga vari kunonyoresa, zvichireva kuti pamwe kurudziro yanga isina kunyatsobuda zvakanaka yekuti vanhu endai munonyoresa kuvhota kumaZEC offices. Saka isu tiri kuona sekunge muphase 1 yauya iyi mukana wokuona kuti vanokwanisa kunyoresa vanenge vakawanda sei uye matambudziko atinenge tichisangana nawo pakunyoresa vanhu kuti vange vari mavoters anenge akaita sei zvinozotipa mukana wokuona kuti paphase 2 iyo ichatanga muna April zvii zvingaitwa
havanga vari sachigaro vezesini vaindru makoni vari parunare muHarare nestudio 7 Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti magweta esangano ravo akakwanisa kumanikidza mapurisa kudzosera motokari yesangano reZimbabwe Human Rights yavainge vatora nechisimba kumabvuku vachiti yainge isina manumber plate kunyangwe motokari iyi yainge ine mapepa akakwana uye sangano iri richitiwo bazi rekutakurwa kwezvinhu ndiro riri kukundikana kuburitsa manumber plate acho nenguva Mapurisa anonzi akamboramba akatsika madziro asi akazotenda kudzosera motokari iyi mushure mekunge magweta ati ainge oenda kumatare edzimhosva achiti kutora motokari dzevanhu nechisimba kutyora bumbiro remitemo mutauriri wemapurisa mudunhu reHarare vaBless Mochishaka vakaburitsa mashoko paTwitter vachiti vainge vaparura chirongwa ichi nechinangwa chekudawo kusunga mbavha dzinonzi dziri kufamba nemotokari dzisina manumber plate Mukuzeyanya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vamafunda.
Ngumota yeZimbabwe Human Rights Association Zim Rights inotungamirwa namukoma dzikamaibere yakatorwa sondo rapfuura iro musoro 25 January pa roadblock kana kuti pamwe pakamira mapurisa kumabvuku pa 10 of kumabvuku iyo kunogara kuchingochemwa nevanhu ne roadblock inodelay one yakatorwa vachinzi vanga vasina magwaro kana kuti registration number plates ma permanent registration number plates pamota yavo ikatoendeswa kumabvuku police station kunovharirwa ikoko mota iyoyo
Magweta enyu akazopindira sei apa?
Wakomana vaku nevasikana vekuZim Rights wakazobata magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights mukoma tinacho chinopfukuta na CCD Rashe Chikomba ndo wakakwasa kumhanya kumabvuku roadblock ikoko ndoko wakanosvika wakanowapa tsamba wakavanyorera kuna office in charge wachimudza kuti zvamaita hazvisiri pamutemo hamubvumidzwi kutora dzimota dzevanhu nekuda nemhaka yekunzi hadzina maregistration plates wakavaudza kuti Zim Rights tiri nematsamba aya akakwana kana matemporary registration number plates wakatorwa dzizwo matsamba aya kuti ese vakaudzwa kunzi dambudziko zvitori kuvehicle registration CVR ndokutori nechikucentral of vehicle registration ndokutori nedambudziko rekuti havana kukwanisa kupa Zim Rights permanent registration number plates avo wakatonyora futi tsamba imwe kuna minister wetransport and infrastructure development
vachiti kudii
vachomudza kuti vaudze vanhu vanga vatora dzimota idzi kuti vadzisi vasiye uyezve vaudze vanhu vekuCVR kuti vape Zim Rights maregistration permanent registration number plates avo nekuti zvese zvinodiwa pamutemo wakazviita mapurisa akamboramba-ramba vachivaudza pana vanonzi vamaponga ofisi anonzi vamaponga ndovaimiramira vachiramba kuti hazvisirizvo asi pakazosvika vana CCD Rashe namukoma chinopfukutwa netsamba yavo member in charge akazonoti nyaya iyi ingatokora mutu waoneswawo nemagweta kuti sanzi zvoba zvamuri kuita izvi
motokari yakazodzoserwa riini kuZim Rights
kumbosiwawo munguva yekumamheri vacho ikazosiwa mota yeZim Rights iyo iyo vanoshandisa pamavota mobilization avo varikuita basa ravo kukwira vari kuita nekuZim Rights saka mota yakasiwa vakazototora mota yavo kuvana nevasikana vekuZim Rights kuti varamba vachienderera mberi nebasa ravo saka izvi tirikungozoona kuti hakasike kutanga titorinawo mota yedu yekuZimbabwe Lawyers for Human Rights yange yada kumudaumbo vhiringwa-vhiringwa asi takavanyorera tsamba tichivaudza kuti itai kuti manumber plates adini awanikwe saka tiri kufara zvikuru kuti vanhu vekuZim Rights vachakwanisa kunga vachienderera mberi nebasa ravo nekuti mota yavo yakazosunungurwa
mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Sangano remisa Zimbabwe rinotambira nemufaro kuparurwa kwenhepfenyuro yeAzam TV muZimbabwe, asi rinokurudzirawo hurumende kuti ishandure nhepfenyuro yeZBC kuti iitewo senhepfenyuro dzakaita seAzam TV dzinopawo sarudzo yezvirongwa zvakawanda. Nechishanu chapfuura, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaparura nhepfenyuro yeAzam TV iyo iri pasi pekambani yeBlue Ribbon muZimbabwe. Nhepfenyuro yekuTanzania iyi iri munyika dzinoti Tanzania, Kenya, Malawi, Uganda neZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yataita nemukuru wemisa Zimbabwe Watabani Moyo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanda kwemasaisai munyika kunotsigirwa zvikurusa kwatiri. Nekuti kunopawo vanhu mikana yekushara zvavanoda kuterera kana kuona zvikurusa, nekuti munyika yeZimbabwe chinonyanya kutonga eDSTV. Saka mukanga mawanawo zvakare zvinosanganisirawo satellite television inoonekwa nevanhu vakawanda kudarika nepfenyuro dzepamadandemutande zvakaita sana Netflix. Zvinotipawo kuti tiwane mikana yekushara.
Izvi zvinosiya papi dzinepfenyuro dzemunyika kana tichiona nepfenyuro dzekune dzimwe nyika dzichiuya kunotepfenyura muZimbabwe?
Kunyange zvarozvo, bazi rekufambiswa kwemashoko richiparura chirongwa ichi rine chitsvambe chikurusa chekushandura chitepfenyuro chichenyika yeZimbabwe ZBC kuti inge ichiva imwe nepfenyuro inokwanisawo kuita zvaitwa neAzam TV kuenda kunze kwedzimwe nyika, nekuti inenge ine urongwa hwepamusoro tinotiwo maprograms. Saka ichitsvambe chekuti musangopembera zviri kuitwa nevana vamwe, asi ngatiitewo zvekwedu zvivandudzirwe, nekuti zvinoitawo kuti ndudzi dzedu, mitauro yedu, magariro edu anga achisumudzirika kana zvichinge zvichifamba zvichidaro.
Tikagadzira kufamba kwakanaka kwe Zimbabwe Broadcasting Corporation, tinokwanisawo zvakare kunge takuchiti vanhu vemuZimbabwe vanowana mikana yakakwana, nekuti ZBC inayo kare business, asi chaisina unyanzvi uyezve nekufambiswa kwakanaka nokuti ingeri chitashi chevanhu vemuZimbabwe. Katinobva chaita chitashi chebato rezvematongerwo enyika, toshaya mukana wokuti chinge chichitepfenyura zvinokwanisa kutambirwa nevanhu veruzhinji.
Vanga vari mukuru wemisa Zimbabwe Watabani Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Zveutano rinoti munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevasere, kana kuti 5338. Vanhu mazana maviri nevatanhatu, kana kuti 206, vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose kubva zvatanga chirwere ichi pazviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 229,666. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reSudan Post rinoti makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica ari kusangana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wechimakumi mana, kana kuti 40th Ordinary Session of the Executive Council yeAfrican Union. Bepa Naure News Day rine musoro wenhau unoti vakapona mugukura hundi vanovhotera bato rezano PF kwete nekuda asi kuti nekutya. Yave nguwa enyu atereri yekuzvita urira mega zvamunofunga.
Hello studio Sensi.
Hello. Ndine zvaunde zvati magadine ese ana mukoma dzonga kandemire nevamwe vese vanobata vari pa studio 7 in South Africa Pretoria. Ina unduda kungoti ZANU PF yatanga huvo haukamu kuti vatori venhau vanonzi vabhadhare 1000 US iyo vachiti munyika muna maus saka vanomawana kupi vachabhadhara vachiiwana kupi United States dollar hatidi zvakadaro uori ZANU PF vaendawo vazorore murugare kana zvekutonga zvanetsa kosa vatudzo kuti munyika muna maus wovatinga vabhadhare maus vari kumawana kupi vari kutadza kubhadhara vashandi nemaus saka vari kuti vabhadhare maus vamuwana.
Mangwanani pastudio, mangwanani mashawarari, mangwanani timu rese RCC, RCCC, mangwanani ni mazimbabwe nzesi. Pana anzazi wata varuta oranezo kubatana kuma opposition political parties. Zaka oma anzazi kutu anuabatani ni nzira iliko, especially mu Zimbabwe, mnewa anuanozi watengesi. Hapana ponga mbofuaga batana ni muroi, hapana ponga mbofuaga batana ni mtengesi. Nekufunga kwenye anjazi, munofunga kuti munhu akafana na Monzora. Zoke ouya kuzobatana nevanhu akafana na CCCCCC. Unit yamuda chitwa kumula vito nani. Takaona unit akodi 1987, ZAPU nezani. Zichingori tu chete, chii chakaitika muzapu. Chii chaka benefitwa nevanhu from Matabeleland out of that unit akodi. Sala kongo misa kwe kukura wa chete. But as long as ZANU PF is involved, panema political parties maditi wao, hapana chinaitwa kumedwa chete. Nekushaiswa musimba nekuti vanoda kutonga. Ndatenda.
Pa studio 7 napo. Makadiko vashamarari nevateereri. Haiwa tinofara. Tinotenda zvikuru na president wedu vaNelson Chamisa president wevanhu nekuchinja kwavakaita zita rebato. Munhu wese ngaende kunoregister kuvhota. Tiwine pana president Chamisapo. Nike disu nunguru hai watiri kufara. Dambu ya simba pabino napo.
Wagadi zinyu washamarari studio 7 napo. Matiri manenyika kwa muri. Ine angu ndoda kukurudzira. Vekumusha kwandinova. Munova mugokwe senda jemwe. Kuti pamaelection by election ari kusvika aya. Tinoti vanhu ngwarai. Vachitidzirwa nezvipo kubva riini vanhu vachitidzirwa nezvipo vanhu vachivhotera panhumbu nekumanikidzwa kumbunyikidzwa vanzivhotera yapa ini ndinoti vanhu vemugokwe senda ngavasarudze munhu wavanoda munhu achavatungamirira kwete achavatonga uye zvido zvevanhu zviri pamwoyo ini ndinoti kwavari kana vari vanhu vakangwara ngavavhotere patipusiyo yevo yelo yapinda yelo aiwasu ngati ngwara iva nemugokwe senda ini ndiri munhu mujohannesburg ndoitwa polite
maswera seko staff yeku VOA maswera seko wana wezimbabwe ndinokumbirawo kana paine ane email address ya vamagaisa murume anonyora maarticles law na Brian Kagoro umwe futi anonyora maarticles law tokumbira kuti vatitsanangurire muri kuona nyaya iri kutaurwa namashakada saka nyaya yacho yaakutinzwisa mudumbu kuti tinzwisise kuti our people safe even if they are voted into those positions nematrets ari kuitwa nana mashakada aya tinomira here how safe are our people. So we want the legal dimension of it. Chiri kunyanya kundi bo why ini ndechekuti why is it that wano MDCT wari kupiwa that latitude yekuti waite zvavanoda. Why should they be given that room where good writers so wanoda over other political parties? Are we the enemy in Zimbabwe? Is the CCC the cause of the suffering Yevanu are in Zimbabwe? We have got an enemy which we must fight. And the enemy is ZANU-PF.
Dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nepenyure Voice of America nasi iri kupemberera kusvitsa makore makumi masere kubva zvayakaparurwa muna 1942. Voice of America inotepenyura kuvanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 311 million pasvondo roga roga pasi rose mumitauro makumi mana neminomwe kana kuti 47 munyika dzinoda kusvika zana kusanganisira Zimbabwe umo inotepenyura seStudio 7. Zvirongwa zveVOA zvinoburiswa pamasaisai anosanganisira maradio, materevhizheni, nharembozha nemadandemutande pasi rose. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe uye vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni avanoti nepenyuro iyi yabatsira zvikuru kuwanisa vanhu mukana wekunzwa nhau dzakaringana.
Kuru nukuti katasipa norondo ya Voice of America kubva kuna 1942 kwa yaka tangira yu. Inepe nyuro inobatila wanu kuti wawane mkana wukunzwa na uru ya mashoko waka kosha. Anenga waka pepe tuwa sune uzamu uye shirife ya objective and professional saka atino shukuza chayuzo.
Totari sauti nepe nyuro ya Voice of America. Ii nepenyuro ino tepenyura kunze kwa Amerika, kwete muno mwa Amerika. Vamwe vachipomera kuti yakanangane kushandura dzihurumende munyika idzodzo. Munotiwe imi?
Tingati vanenge vachiti yakanangane kupidigura dzihurumende vanenge vasinganzwisise mashandira anoita Voice of America. Nekuti basa rayo nderekutepfenyura nhau nekuitira kuti vanhu vasingawani mashoko akaringana kana kuti ari objective vawanewo mukana wokunzwa nhau zviri pachena dzinenge dzakapepetwa zvine unyanzvi. Uye Voice of America inepfenyuro isingatemi ine divi rayakarerekera kana mukatarisa kubva kuno rondo yayo ingori nepenyuro inobatsira vanhu vakawanda kuti vawane mukana wokunzwa chokwadi sezvachiri. Saka tingati vanhu iva vanenge vasinganyatsokunzwisisa donzo reVoice of America inotobatsira kune vanhu vanenge vasina mukana wokunzwa nhau nemashoko ari kuitika munharaunda dzavo pamwe chete nemuno muAmerica zviri pachena. Uye ndingatiwo zvakare vamwe vanoti haite penyuro muAmerica kunenge kusaziva zvakanaka nekuti ukaenda padandemutande unogona kuona nyuzi kana paterevhizheni pari padandemutande kana kuenda padandemutande uchindozvinzwira wega nhau dzenoenda kunyika dzakasiyana-siyana kungava chirungu kana nemamwe marudzi zvingori pachena hazvina basa kuti uri kuno muAmerica nauri kubva unongodzidziwa nhau idzodzo.
Totarisawo kuZimbabwe tinoona kuti Voice of America inotipenyurawo seStudio 7 kuZimbabwe. Zvii zvamungataurawo zvikuru zvauyiswawo nekutipenyura kweVoice of America muZimbabwe?
Tingati nerimwe divi Voice of America kupinda muZimbabwe seStudio 7 yakabatsira kuchenura avo zvakare vanenge vachinyenyera kuti yakanangana nekupidigura dzihurumende. Nokuti mukaona payakatanga vanhu va vazhinji vekubatirwa nebiri kutonga rezanupi kana kuti vehurumende vairamba kuti vane Voice of America vachiti nepenyu yevatengesi, asi vakazoona mushure menguva kuti aiwa ka kutori mukana wekuti vataurewo vachinzikwa nevanhu vakawanda kupfuura avo vanenge vachingonzikwa nemhepenyu yehurumende. Takazoonawo kuti panenge pachimboita kupokana apo nepapo mungava muhurumende kana mune mamwe mapato, vanhu vazhinji vanozodzokera kuvoice of America kuiko nekuti vanenge vachipiwa mikana yakaenzana, zvisinei nekuti mwana abva mumba maviki kana kuti avakarekera divi rakatira zvematongerwo enyika. Saka zvakabatsira zvikuru kwazvo kuti kana vanotepfenyura vari munyika nevatapi venhau, kunyange vavanewo mabasa, kunyange vavadzidzire kuti nhau kana dzichitaurwa dzinozopepetwa dzoburiswa dzisina kwadzakananga, vanhu vachingoziva chokwadi sezvachiri. Zvinhu zvinobatsirawo kuti kupepetwa kana kuti kutepfenyurwa kwenhau munyika medu kuve kunobudirira, vachiedzawo kuti vaenzanise nemabudisirwo anoita nevoice of America.
Totarisawo remangwana revoice of America, zvinhu zvamungatarisira kuti dai zvavandudzwa pamashandiro airi kuita pari nhasi?
Tingatoti semuenzaniso kana takatarisa nekumusha kwedu kuzimbabwe, dei zvaibvira kuti Voice of America inge ichiwedzera mukana wenguva kuti vanhu vawane nguva yokuteerera nhau dzechokwadi pane nguva yakareba. Kana zvaitobvira kune ramangwana rinozoenda, dei zvaibvira kuti irambe ichitepfenyura usiku nesikati kuitira kuti vanhu vabatane nenguva, sezvo taakurarama muyavanoti digital world yokuti nhau dzinenge zvichiitika zvinhu zvichiitika nguva iyoyo, vanhu vavane mukana wokuteerera zviri kuitika nguva iyoyo. Saka tikawana nhau dzoramba dzichiitika nguva yega yega sezvinoita vamwe mapoka anenge vana CNN, vana Aljazeera nevamwe vanoti awa rega rega vanenge vachitepfenyura nhau dzinenge dzichiitika pasi rese. Zvinhu zvinogona kubatsirawo kuti vanhu munyika dzakasiyana nepasi rese vange vachinzwa zvinoitika kuno kuAmerica nezvekuitika munyika dzakasiyana, kunyanya nyika dzavanenge vagere.
Chizvarwa cheZimbabwe vari muteereri mukuru weVoice of America vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission yoparura nhasi chikamu chekutanga chechirongwa chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti Mobile Biometric Voter Registration Phase 1. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 nezuro, uye vamwe mazana maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Nepenyuro yeVoice of America yopemberera makore makumi masere kubva zvayaparurwa muna 1942. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemi, iri mchiti, mutira zvakanaka vateereri.